Kuchange hazo pasina mitambo kana minamato yaitwa mukurangarira vatsvangirai mu South Africa zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara mu South Africa azvikanganwe basa guru rakaitwa navatsvangirai vachiri mupenyu vasox chikowero avo vaive tsika nditsike navatsvangirai vanoti vatsvangirai vakarwa ndima yavo uyewo vakavadzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika hakusi kudza zvigaro
nhasi izuva rakwanisa gore kubva musi wakatisiya vaMorgan Tsvangirai avo vaive murwiri mukuru wekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe vatingati gamba rezvekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe makarwa ndima yenyu save makatidzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika ndikuti iwe uone kudarika vamwe vese handi kuda zvigaro asi kuti kushandira vanhu veZimbabwe save tinokurangarirai nhasi maive mukoma wangu maive mubatsiri wangu maive mupi wemazano tairwa taiseka asi taipedzisira tichigara pasi tichiwirirana fambai zvakanaka save muve nerugare chandokumbira ndechekuti mweya wenyu ngausasiya musangano uri wega rambai muchidzoka kumusangano mumweya kuitira kuti shuviro yenyu isakanganike tinokurangarirai save muzorore muruka
vamunyaradzishoko avo vari muupoteri muSouth Africa vanoti ndemumwe vanhu vakashandiswa zvikuru nebato reZANU-PF asi vakabviswa muusungwa uhu navatsvangirai
chokutanga ndinoda kuyeuchidza vana veZimbabwe kuti isu vana vemawovhetonzwa nekukodzwa tiri vamwe vevana vakanga vachishandiswa zvakaipa nemusangano wakaipa kudai weZANU-PF kusvika tazokusvika pakugamuchira shoko rokuchinja shoko rekubudirira shoko rokubatana shoko rerunyararo kubva kuna vaMorgan Tsvangirai zvinova zvakaita kuti tive tinoshandura maonero namafungiro tizosvika pakuti kwete regai tiende tinobatana navanhu tishande pamwe chete nevana veZimbabwe saka nhasi tinobatana nemhuri yese yeZimbabwe nemhuri yese yebato reMDC tichipemberera upenyu hwavaMorgan Tsvangirai tinotenda
Kanzera wemasvingo vaGodfrey Kuraone vanoti vatsvangirai munhu aida kuona Zimbabwe ichienderera mberi zvakanaka ine utongi hwejekerere
isu vechidiki yemhuri yeMDC zuva ranhasi rakatikoshera zvikuru tichirangarira nokupemberera upenyu hwakararamwa negamba redhemokirasi raMorgan Tsvangirai Morgan Tsvangirai munhu aida kuona nyika ino ichienderera mberi zvakanaka Morgan Tsvangirai munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama vakafara munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama munyika ino utongi hwejekerere ndozvoga zvavairira Morgan Tsvangirai mukarangarira mugore ra2009 tiveudzi government takavapinza Native government nyaya yekuti vana veZimbabwe vanga vatambudzwa vachiurawa nehurumende yaRobert Mugabe vakaona zvakakodzera kuti aiwa vagone kungoshinga vabati vamwe chete kuti vashandire nyika yavo veZimbabwe vana veZimbabwe vagone kusununguka saka nhasi tinorangarira tichirwadziwa pamwe chete nekuti takwavakatiita kuti aiwa Morgan Tsvangirai makanga matibatira basa zvakanaka makarwa kurwa kwenyu kwakanaka chizororai murugare
Nengo ye MDC iri muupoteri muSouth Africa vaEric Gono vanoti vacharamba vachirwira zvido zvavatsvangirai
14 February izva mutirwadza izva rinosuwisa izva ratinorangarira upenyu hwababa Morgan Tsvangirai murume anga ane chivindi murume anga ane kuzvipira murume anga ane rudo murume anga achirwira kodzero dzavana veZimbabwe isu tiri vechidiki vaimuteerera tichikura pachirwa pakasiya nhasi uno kutaura kutaura vatikuita kudai so ini Comrade Gono organizing secretary weBulawayo Youth Assembly ndikutaura kudai ndiri munyika yeupotero takatiza muZimbabwe tichitiza makarwe mushure mekunge hurumende yavamunangarwa yatsimbirira vana veZimbabwe vana veZimbabwe vakasimuka vakaratidzira asi mushure meizvozvo hurumende yakada kutya vana vayo ndosaka nhasi tichitaura tichitaura kudai so tiri munyika yeupotero asi hatisi kuzomira kurwa nekuti baba vatsvangirai hondo yavakatanga tichaikunda ende tichaipedza sevana vechidiki veZimbabwe zororai murugare savo
vatsvangirai vakarwara kwenguva refu nechirwere chegomarara vakashayikira muchipatara chemujohannesburg musi wakukadzi 14 gore rapfuura vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma